Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikafu chakaeredzwa nemvura nzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payaina yaiputikawo makomo, saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese. Tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara yatanga tiinazvo.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedu tumupengo idai hwosvika pazana nemakumi matatu nemapfumbamwe, vakapona vachiti havasati vawana rubatsiro.
It's not surprising kuti kune nzvimbo dzimwe dzatisati takwanisa kusvika. Saka regai nditaure netimu yangu iripo yesocial welfare kuti ndinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu nepati.
Asi hurumende inoti iri kuedzana pose painogona kubatsira vanhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevemasangano akazvimirira, asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padandemutande raro reTwitter kuti vanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vafa kusvika pari zvino nedambudziko retropical cyclone idai. Vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe havasati vazivikanwa kuti varipi, uye vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu vari muzvitsuwa vakamirira kununurwa. Pavanhu vakashaya, vashanu vakafa kumasvingo. Mutauriri werimwe bazi reUnited Nations World Food Program vahevhi VSL vati ongororo yavakaita nezuro inoratidza kuti vanhu zviuru mazana maviri muZimbabwe vakaputsirwa dzimba uye vanoda rubatsiro nechimbi chimbi. WFP inoti kuchimanimani zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvivakwa zvakaputswa mudutu mupengo iri. Amai Solinda Ngwenya vekuulawayo vanoti vakarasikirwa nemhuri yehanzvadzi yavo yanga iri kuchimanimani ichiita mabasa ekuparidza shoko raMwari, uye vamwe vemumhuri yavo vakatsakatika. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Ngwenya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Inini ndiri kugara kuBulawayo, iye sekuru ndevekuKusanyati. Sekuru niko ndiye atorwa nemvura nemukadzi wake wekucholocho nevana.
Mungazive kuti vanga vari kupi chaizvo paitika dambudziko iri?
Vati kuchimani mani, but handizivi kuti ndeipi side yacho chaipo chaipo, but chimani mani.
Pari zvino mitumbi yavo yatowanikwa here uyezve iri kupi?
Mitumbi mimwe yacho yawanika, but hanzi sekuru nemedhemu wavo vaona vatoigwa ikoko kuchimani mani. Then vana vanga vari 3. But mutumbi yawanikwa ndevana 2. One wacho wanga asati wawanika kusvika nezuro manheru.
Vana ava vanga vaine makore mangani?
Pane mudiki wacho ane I think ma 1 to 8 months, kuzoita ane 4 years, kuzoita ane 6 years. Ndiyo festipone yavo.
Kuchimani mani uku vanga vari kuita mabasa api vawanikwa vachitorwa nemvura?
Sekuru munhu anoita zvekuchechi, saka vanotumidzwa kuchechi kuti mumwe ngaende kupi kunoparidza. Saka akaenda kuchimani mani nenyaya yekufambisa inzwi raMwari. vaiparidza ikoko kuchimani mani nekutuma nechechi.
Vanga vagara ikoko kwenguva yakareba sei?
Vane 4 years vachigara ikoko.
Saka pari zvino mhuri yenyu yakaungana kupi?
Vabereki vari kumusha kusanyati. Then isusu vacho takangogara zvedu Bulawayo tamirira kuti tinzwe kuti mitumbi yawanika ichananga kupi. Kuzi kune vamwe vari kusouth Africa vanofanira kuuya kuno kune nyaya iyoyi. Saka hatisatanya soziva kuti vanhu vanofanira kunanga kupi exactly. Tirikukondrora nevanhu vaenda kuchimanimani kuti tinzwe kuti vanhu vonanga kupi.
Mambonzwa here kuti hurumende iri kuti ichabatsira here panyaya iyoyi?
Hatina kunzwa. Isusu zvatanzwa ndezvokuti hurumende yangoviga vanhu chete nenyaya yekuti hakuna mafridge. Ekuti vanhu vaise mufridge kuti vamirire hama dzavo chete. Ndizvo zvatanzwa pati zvekuti ichabatsira hatina kunzwa.
Vanga vari amai Solinda Ngwenya vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuBulawayo. Zvichakadaro, vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko iri vanoti havasati vawana rubatsiro rwechikafu kubva nemusi wemugovera. Vamwe vanoti hurumende iyo ine zvikopokopo zviviri chete zveair force zviri munzvimbo iyi inenge iri kuremerwa nezvinhu zvawedzerwawo nekuti migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBrighton Nyanisi vari muward 14 kuChipinge East kuti tinzwe zvakaitika.
Sina zvinomira zvakanaka mudunhu redu, takawirwa nedzimba dzakawanda uye tine vamwe vanhu vanokwana kuita vaviri vakatorwa nemvura kuburikidza nedutu mutengo rakanga riri kwei.
Imiwo imba yenyu yakaputswa here nemvura iyi?
Hongu imba yangu yakaputswa, imba yanga ichirara vakomana.
Asi hapana akakuwara hapo?
Pamba pangu hapana wakakuwa. Mvura yakatanga kuna kuno zvakanyanyisa musi wechina ndokubva yadzirwa ichinaya. Musi wechishanu nguva dzoita idzo kuma2 ndopakatanga kudonha imba yangu, yakatanga kudonha pawindo payo ndokubva yazodonha. Saka ndotova yanga ine maasibhesitasi ma12 feet anokwana kuita iwo matatu. Rumu rairara vakomana iroro rakabva raparara rese rakadaro.
Ko vamwe vamati vakashayava vakawanikwa here? Chii chaizvo chakaitika?
Right, pane vakatorwa nemvura. Wani akashaya akawanikwa anoitwa iye Vhuso akatorwa ari kunzvimbo yedu yeward 14. Then tine mumwe zvakare akashaya anoitwa iye mwana wepamupango. Mukomana uyu asati awanikwa nanhasi.
Saka vanhu vemumusha vachiri kuita bishi-bishi kumutsvaga?
Hongo, vanhu vari mubishi-bishi kumutsvaga.
Mungati misha mingani yakaparadzwa?
Toto misha yedu yese pamwe chete tikabatanidza tine ward 40 inobata Tamandai, yobata nzvimbo inonzi Mapungwana kana kuti Pakopera, then tozobata kwamambo Mapungwana. Tine 3 macenders muward medu. Pamacenders ese iwayo ndine nhamba inoita 365.
Imi muri kudhuze neMozambique?
Takagurana neMozambique, ehe.
Saka iko zvino zvinhu zvaamira sei? Muri kuwanawo here rubatsiro?
Nezuro takakwanisa kuwana rubatsiro rwakabva kuhurumende. Vakakwanisa kutipa vewashi, vakakwanisa kutipa mabhaketi anokwana kuita iwo 100 nezvigubhu zvinokwana kuita izvo 100 uye nemapiritsi ekuti vanhu vafanira kushandisa. Ndo rubatsiro rwubva tati tawana izvozviso.
Mapiritsi aya ndeekuisa mvura?
Mapiritsi ndeekuisa mvura. Injini yatinoseenzesa inosevha pachikoro chemapungwana primary nesekendari nekopera clinic, injini iyeyi yakatorwa nemvura.
Ko chikafu muri kuchiwana kupi?
Chikafu chakayeredzwa nemvura. Nzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payaina yaiputika mumakomo. Saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese. Tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara yatanga tiinayo zvedu kuno kubvi razowedzerwa nekuda kwekutorwa kwakaitwa chibage chatatinacho chemunda. Chimwewo chaipepereswa nemhepo chichingochikorwa zvekuti pari zvino tiri pa hatitombozivi kuti chararama sei.
VaBrighton Nyanisi vari muward 14 kuChipinge East vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yedutu mupengo Cyclone Idai, mumiriri weChimanimani East mudare reParamende vaJoshua Sako veZANU PF vanoti dunhu ravo pamwe nemamwe matunhu akawirwa nematambudziko edutu mupengo cyclone idai anoda rubatsiro rwakawanda nekuchimbidza sezvo udzamu hwekuparadzwa kwakaitika wakakurisa zvekuti zvichatora mazuva kuti vakwanise kuziva kuti vanhu vangani vakashaya mutsaona iyi. Vasako vanoti vamwe vanhu vakashaya vachiri kufukunurwa kubva muzvivakwa zvakawondomoka pamwe nemadhaka akafushira nzvimbo dzakawanda zvikuru kungangu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nekuti cyclone iyi yakanyanya kuafekta nzvimbo yepangangu township nepamachongwe neikoko kukopa. Kungangu as of nezuro manheru ndakanzwa figa yekuti kwakachengetwa vanhu 47 asi kwakazowanikwa zvema mumabhodhi 4. Nekuti chinonetsa kungangu ndechekuti gomo rakaita sekuti raputika matombo nemadslide zvikadzika zvikaeredza dzimba dzevanhu. Saka vanhu ivo vanga vachitsvagwa murabho and tinoona sekuti up to today team iriko kokungangu iri kutungamirwa nomwananzi Brighton Muchua ikoko ndo ari kuita recover mabodies. So it's an ongoing process. Asi 47 ivo ndo vakachengetwa kungangu. Kune dzimwe nzvimbo dzakadai nekunana Nyamusundu kunana Tia vanhu vakachengetwa. Kukopa ndo kwatine dambudziko nenyaya yemabodies.
Ko zvipatara zvakamirawo sei nyaya dzemishonga nekuti tinoonzwa kuti kune vakakuwara kune vari kurwara vari kukwanisa kuwana rubatsiro here?
Tine vanhu mawewusha dzakati wandei vamwe vakatibetsera neimwe ndege yakafamba nemadoctors ichiisa madoctors muchipatara tichishanda pamwe chete nesitimu yekuchimanimani. Ivavo vakatibetsera zvakanyanya nekuti vakafamba nemadoctors nemishonga vachitodropa pakopa pachimanimani hospital nekumwe kwakadaro. Asi dambudziko guru ratakasangana naro nderekuti cyclone ichiitika cloud cover inenge yakawanda. Saka dambudziko ratakazoita nderekuti mahelicopters achitadza kupinda nenyaya yecloud cover uku maroads anga akavharika.
Takaonawo zvakare honorable Saku vanhu vachinge vainyunyuta pamusoro penyu musi wakauya president. Chii chakaita kuti vange vachinyunyuta?
Ichokwadi mukomajonga. Munoziva kuti politics ndo zvadzinoita. Vamwe vanofunga kuti panguva yedambudziko ndo pavanogona kuita dzimwe nguva dzekunyadzisa munhu kana kusvereredza pamwe maonero avo. Vaitaura kuti zvanzi ndaifanirwa kunga ndiripo mungangu pakaitika cyclone iyoyi and nekuti ndakanga ndisipo zvanzi wakanga uri kupi.
Vanga vari mumiriri wechimanimani East mudare reparamende vaJoshua Sako vebato reZANU-PF vari parunare kwakare kuchimanimani nestudio 7. Blessing Zulu abatawo mumiriri wechipinge East mudare reparamende vaMatthew Mulambo veMDC.
Zvino hazvina kumira zvakanaka kuchipinge. Ndichitaura ndakamirira chipinge East dzakavhiringidzwa zvisingabviri necyclone idai iyi yakadhisitroya dzimba. Every ward pane mawodhi ane vanhu vanodarika 300 vakapwanyirwa musha uye kwatamandai kwakashayika vanhu 2 nenyaya yedutu mupengo iri. Saka zvino hazvina kumira zvakanaka. Izvozvizvi vanhu vari kutotambura nekuti vanogara papi nekuti dzimba dzavo dzese dzakapera dzakaparara.
Ko rubatsiro ruri kuvimbiswa nehurumende rwatanga kusvika here kunzvimbo yenyu?
Kutaura chokwadi kwakanyatsa kunaka. Hakusati kwauya rubatsiro nekuti sinzi zvakatanga zviya zvichitaurwa kuti rubatsiro riri kuuya taifungidza kuti vachatipa matende kuti vanhu vaone kwekurara. Hazvina kuitika kusvika nanhasi uno. Hatina chatati taona. Tinongozwa kungotaurwa chete kuti zvinhu zviri kuuya. Tirongozamawo kuti shamwari dzedu dzingatibetsera here asi hapana atanyatsa kutibetsera. Saka hakuna chatichaonekwa paground. Vanhu vachiri kungotambura.
Dambudziko apa nderei? Nderekuti hakusi kusvikika here? Migwagwa yakaparadzwa here nemazambukwaya? Zviri kufamba sei?
Harisiropi dambudziko rokuti hakusi kusvikika. Nderekuti zvinhu zvacho hazvisi kuwanikwa. Vanhu vakatinyorai vanhu, makanzerazi edu akatanga kunyora vanhu, neinisa MP tikanyora mazita tikaendesa kwaDA kucivil protection unit, but nanhasi uno hakusati kwauya chinhu. Marodhi yese akashata like kutafara kune mabridge akapwanyika asi vanhu vari side rekumwe rimwe side vaifanira kudai vatoona rubatsiro. Saka hakuna zvinhu zvavo zvokubetsera vanhu. Vanoda chikafu, hakuna chikafu chacho. Saka zvinhu hazvina kumira musha.
Mumiriri wechipinge East mudare reparamende vaMatthew Mulambo veMDC vachitaura vari parunare vari kuchipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza avakashanyirawo nzvimbo iyi mazuva apera.
Chiri kutinetsa kune vari kutaura vari ikoko ndinoona iri nyaya yetransport. nezuro we made inroads kuti takakwanisa kusvika pa skyline then to my small cars twaikwanisa kutopira kusvika kuchimani mani kuvanhu vakanga vasina chikafu saka ndingati nezuro ndiriko food was beginning to trickle in but it's not surprising kuti kune nzvimbo zvimwe dzatisati takwanisa kusvika saka regai nditaure ne timu yangu iripo yesocial welfare kuti ndinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu ndepapi kuti tione zvatingaite nhasi chai
tiri kunzwawo kuti United Nations iri kuti vanhu vanokwanisa kusvika iwo zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 muZimbabwe vari kuda kuti vabatsirwe ndoongororo yavari kuti vakaita iyo nezuro muri kufarawo here nerubatsiro ruri kubva kumasangano akazvimirira nedzimwe nyika dzakabudirira nedzimwe dzakapoteredzawo Zimbabwe
kuda kutenda nekutibatsira kwavaita vauya kuzobatsira zvevanhu veZimbabwe nekukurumidza zvinhu zvinotifadza zvikuru kuona kuti tine shamwari South Africa yakambo yakurumidza kutumira president ndege dzekutibatsira nadzo zvichiendewo neTanzania neNamibia vese vauya kutibatsira zvikuru sei ndichitenda madonor partners edu through UNDP iyo ina country representative Dr. Bishop Parajuli vari kutibatsirawo zvikuru nana UNICEF ama NGO ariko ndakatosangana navo ndikataura navo ndikavatenda chaizvo asi rubatsiro ruripo rwakawanda right now tichiri muemergency crisis but takuda kupinda futi murecovery plan nekuti malivelihoods evanhu ava ave affected quite badly
vamwe vanga vachitiwo hurumende inenge yakanonoka kuti ibvise vanhu kunzvimbo dzakabatwa nedambudziko iri zvii zvamukati zvadzidzwa apa pane zvaitika pari zvino
handingati vakanonoka nekuti dambudziko rakadai harisi dambudziko rekuti ungazivi idambudziko rekuti hongu kwakataurwa kuti kuchauya cyclone but sekuzivawo kwamunoita munyika munomu hatisati tambosangana naizvozvo
gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu Studio 7 mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaita musangano nevemasangano akazvimirira muBulawayo asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu taurai Shava anotipa nyaya inotevera
Vamunangagwa vapinda musangano wanhasi negurukota rezvekugarisana nevanhu Dr. Sekai Nzenza avo vati wafamba zvakanaka chose
musangano wedu wafamba zvakanaka chaizvo taenda naPresident vanga vachisangana nevanhu veMatebeleland Collective Matebeleland Collective sanganisa machurch based organization nemaNGO neCivic Society vanga vachida kutaura nyaya yedevolution kuti inorevei kwavari nenyaya dzeeconomic empowerment
chikamu chikuru chemusangano pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano akazvimirira ega chaitwa vatapi venhau vaburitswa mumusangano uyu sezvo zvanze zvange zvichikurukurwa zvange zvichifanirwa kuve pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano aya chete pazobvumidzwa vatori venhau kupinda mumusangano uyu zvekare vamunangagwa vatenda vemasangano aya nekuuya kwavaita vachiti vanzwa zvavataura vachivimbisawo kuti vachaita kuti pave nemumwe mukana wekusangana navo zvekare
I'm satisfied that I made the correct decision because non-interaction creates fear
ndiri kugutsikana kuti ndaita zvinhu zvakanaka nekuuya kwandaita kuno nokuti kusawe tichisangana kunoita kuti tiwe nekufungirana zvisiri izvo uye kutya panofanirwa kuwe nekusatya
zvichakadaro mutori wenhau Zenzele Ndebele uyo anove mutungamiri wesangano reCenter for Innovation and Technology site asungwa panze peState House apo pange pachiitwa musangano uyu Ndebele azoendeswa kukamba yemapurisa kuHillside uko kwaanosvika kupomerwa mhosva yekuwanikwa aine zvigaba zvakashanda zvehutsi hunokachidza kana kuti tear gas canister Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raburisa mashoko paTwitter, richizivisawo nezvekusungwa kwaNdebele. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mamwe masangano evarairidzi anoti haasi kufara nemari yawedzerwa nehurumende kuvashandi vayo yevinoita madora ERTGS zana nemakumi maviri nemapfumbamwe. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pehurumende nesangano rinomirira vashandi reApex Council. Sangano repTUZ rinoti zvaitwa nehurumende izvi kutuka vashandi vayo sezvo mari iyi isina zvainombobatsira nazvo vashandi, zvikuru varayiridzi avo sangano iri rinoti zvinhu zvakavaomera. Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika nedanho reApex Council rekutambira mari shoma shoma yakadaro, iro richiziva kuti vashandi vehurumende varinomirira vari kutambura. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure, avanoti vashandi vehurumende vangovedzerwa nemari inoita madhora makumi maviri nematanhatu emari yekuAmerica, iyo vanoti inoperera mukubhadhara michovha. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinokatsamara zvikuru nekuti hurumende yaratidza kusora vashandi vanoishandira zvakanyanyisa. Tine kunyunyuta kwakawanda kusanganisira kunyunyuta neprocesi yacho yavakashandisa kuti vazobuda nemari iyoyo. Manegotiations acho hatakagara tataura kuti manegotiations hasiri pamutemo, vachinegosheta nebazi risiri pamutemo rinonzi Apex Council. Zvavakaburitsa zvakare zvinoratidza kuti maticha anga asina kumiririrwa manegotiations iwayo, nenyaya yekuti tinonzwa vachiti vakatiwanira kuti tipiwe mari inokwanisa kuti taicalculata ingaita $26. Mari iyoyo tikaitarisa nekutambura kwatiri kuita haina zvainoreva paupenyu hwevanhu, haina zvainoreva pakuvandudza upenyu hwevadzidzisi. Saka tine kunyunyuta kwakakurisa ende tinoramba zvakanyanyisa mari iyoyo kuti ingati increment.
Saka mune matanha muri kuuronga kutora here?
Tatagara titori neurongwa hwekutanga kuratidzira kutanga mangwana mumashonaland west kuchinoi, tichiratidzira kuhurumende kutitumwa kwedu tine vamwe maprotesta angachatika countrywide, asi tazopostipona kubva mangwana nenyaya yekuti tiri mubishi rekuunganidza zvinhu zvekubatsira vanawo nevari kuchema vakaparadzirwa nemidziyo, vakaparadzirwa neupenyu kumanikaland. Tiri pakuchema kudai, taona kuti hazvina kukodzera kuti tiendere mberi neurongwa hwedu. Asi kutanga musi wa29 maprovhinsi edu yese achatanga kuita maprotest kumaprovhinsi kwavo vachienda kupublic service. Sibhudha for another national protest yekuti kusvikira muhoro yedu yakwanisawo kuti ticharararame semunhu, ticharamba tichirwisana nehurumende yedu kuti inzwewo zvichemo zvedu, tichishandisa nzira yekuriratidzira zviri pamutemo mumastreets kusvira taakuzorega kuenda kumabasa.
Zvaakureva kuti mushandi wepasi akutambira mari.
Kana tichida kuisa kumaUS dollar angazwisiswe nevanhu vakawanda, maticha aavharage akutambira $146 pamwedzi. Tichitarisawo mune mamiriro aita upfumi hwenyika nemapurize ariko izvozvo, $146 iyi haitokwane. Kuti tichitarisa patsvakurudzo dzatakaita mwaka wapfuura, tikuona kuti mhuri nevana vashanu chaivo kuti irareme mwedzi wese uchipere vanotoda $1,150.
Vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare neStudio 7 kuwedza. Dambudziko rakakonzerwa nedutu mupengo cyclone Idai rinonzi nevakawanda rakaburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzekunge nyika yatarisana nenjodzi. Vamwe vachiti zvakabuda pachena kuti hurumende yakaratidza kuti haikwanise kubata matambudziko akadai iri yoga, asi vamwe vachiti izvi zvakaratidza kuti hurumende inokwanisa kutarisana nematambudziko kuburikidza nezvayakaita. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki yebato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Ngatitangei nekunzwa kubva kuna vamugwadi kuti vanoona sei.
Chekutanga tinoda kuti ndamatambudziko kuno vose vakarasikirwa nehama neshamwari mutambudziko recycloni dai ratakasangana naro kudunhu remanikaland munyika yeZimbabwe. Takarasikirwa neupenyu, vazhinji vakawanikwa, tine vamwezve vazhinji vasati vawanikwa vakakuvara nevakashayika. Tinoti nematambudziko kwavari. Ndodzoka kunyaya yamataura vakandemiri. Kana dambudziko richiuya zvakaita sedambudziko irori, harifoni sekufona kwamaita uku kuti ndaakuuya uye ndichauya ndine mutoo wakati. Kunyika dziri pasi rino dziri pamusorosoro dzakaita sana United States of America kwamuri ikoko, ndofunga munotondera kuti yakasangana nedambudziko retaifuni kukashayika vanhu vanodarika 65 panguva imwe chete. Asi tichitarisa pazvikwanisiro neupfumi, nyika yeamerica nyika inozikanwa sekuva nyika ine upfumi husingaiti uye ine zvose zvinokwanisika kushandisika padambudziko rakaita seiroro. Saka kukwanisa kwatingaita kupindira nedambudziko iro kunotisiya nei nenyika dziri pamusoro, asi tinoona kuti even chero kuAmerica kwacho vakatoshaikirwavo, asi havana kuti vatirambo vazodai kana kuti hurumende yavatirambo vazodaiwo. Uye tikatarisa muno munyika yeZimbabwe, mashoko iwo aya ari kunyanya kubva kune vamapakati vanopikisa vanofunga kuti dambudziko rakasanganika nemhuri yeZimbabwe munzvimbo yeManicaland nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza dzinosvika kunana Masvingo idambudziko raisangana neZANU-PF kana kuti raifanira kuonekwa nehurumende yeZANU-PF chete.
Vamagu munoti
hapana munhu ari kushora hurumende kuti ndo yakakonzeresa dutu rakaparadza vanhu vazvo, asi nyaya iri kutaurwa ndeyekuti cyclone idai yakataurwa about 10 days before zvichibva kuMozambique, number one. Number two, payakatanga kudestroya kuMozambique zvanga zvichitotaurwa kuti iri kunanga kuZimbabwe and ichaaffecta masouthern districts eManicaland. Now ndo pane mubvunzo mukuru kuti hurumende yakaitei payakanzwa kuti tsaona iyi iri kuuya kuZimbabwe. Hapana kana dhora rimwe chete rakaspendwa nehurumende yeZimbabwe kuita yatinoti disaster preparedness yekugadzirira dambudziko riri kuuya. Hatina kuona vanhu vachiitwa evacuate, nekuti pane dzimwe nzvimbo dzaitozikanwa kuti dutu rakadaro rikauya rinoparadza. Chepiri, dambudziko racho rauya, taakuchitarisa zvekare kuti hurumende iri kuitei pari zvino. Response yavo haisi kuratidza kuti vari kutora problem seproblem hombe. Nezuro vamunangagwa vanga vari kuchimanimani vakatadza kana kutaura kuti mari yavakaita set apart sehurumende imari
vamugwadi.
Mashoko akadai anokatika mazi achibva kuna vamagohu anova mugari wenzvimbo yeManicaland kunova kwandinobvawo. Chekutanga chandinongoda kungopindura havo pane mashoko avari kutaura pano vamunangagwa, ndisiri kuda kudisenda kana kuti kusapota sematauriro avanoita. Tinoziva hedu kuti vamagohu vanobva kuzvipuka zvakadaro zvisingafariri vamunangagwa zvinowanikwa, asi haisiyo sizeni yacho kana kuti sandiyo nguva yacho yekuitaura izvozvo kana yekutarisa kuti vamunangagwa kana kuti ndingana. Pavari kutaura nhau yekuti vamunangagwa vakangotaura kuti takaunganidza mari yakati kuti, asi havana kutipa kuti zvigara kati. Vamaguhu vamunangagwa vakataura nezuro vakati nguva yekunyeperana kana tasangana pane dambudziko rakadaiwo haisva ngaigare pasi. Nyaya iripo ndeyekuti tichaudzana chokwadi zvinokwanisa hurumende nezvaisingakwanisi nezvinokwanisawo vanhu vacho vakasangana nedambudziko iri navamwe vatingati mavolontiers vanoda kubatsira, wese tinoisa musoro pamwe chete.
Vamagu, kumasangano akazvimirira zviwo zvamuri kuita muZimbabwe, tanzwa divi rehurumende.
Masangano akazvimirira ari kuunganidza mari, tiri kuita madonations, vanhu vari kutisa mbatya dzavo, vanhu vari kuita zvinhu zvakawandisa. Ndingati inini maZimbabweans, they have done more than hurumende yeZimbabwe kubatsira vanhu vekuchimani mani. Tiri kuedza nepatinogona napo, but isusu hatirisivhi tax kubva kunyika.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune wechidiki webato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa matambudziko anosangana nevanhukadzi kuManicaland neMasvingo nekuda kwedambudziko redutu mupengo idai. Tichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nekubatsira kwazviri kuitawo vanhu ava. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai hwosvika pazana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakapona vachiti havasati vawana rubatsiro. Asi hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vekuManicaland nekuMasvingo ava. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano nevemasangano akazvimirira kuvulawayo, asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlaka 21 Bimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli
sikwazi asinquse lati sibe khona. Ngakhonta anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. Bathina sebe kupublisha enyuzi uzezokuthola bese ebelanda abantu bakobulaya. Kalandanga thini? Kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimelele lamhlanje kobulawayo kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ehlasele isigaba seManicaland selifike kukhulu lamachumi phose amane i-139 ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Silengqoqo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai, umfundisi Nicholas Mure weSabatha obhubhe ndawonye lomkakhe labantwababo abahlanu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimelele lamhla kobulawayo kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa umqondisi wenhlanganiso eyeCenter for Innovation and Technology uzenzele Ndebele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli zindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube isakhamuzi sakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumende awumelanga angenele ekusebenzeni kwama-CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumende ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu. Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumende ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumende lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwabakhe bamhloniphe.
Kabuye sikwazi asinquse lati sibe khona. Ngakhonta anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane bathina sebe kupublisha enyuzi uzezokuthola bese ebelanda abantu bakobulaya. Kalandanga thini? Kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe. Nxa ukuthi uzo-address i-issue yekugrawund kabise thina abantu abalahlekelwa yizihlobo abantu abafelwayo azosi-addressa not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu bekugrawund. Nxa ukuthi umkhuluma ngekugrawund kabize thina izakhamizi asi-addresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani not in secret. Nxa ngubaba kumele angiwenze izinto in secret.
Umnumzana Bekezela Nxumalo ongomunye wabahlali bakobulawayo uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamchina ngakho kumele uZulu abekwazi nxa ebuya.
Upresident bani osiqatshelayo? Thina besifuna ukumbuza ukuthi ngathi igugura undena wayenza njani and nxa ifuna simxolele kabuye esilandi straight hayi ukuthi abuye kufike invite abangani bakhe thina bese sitshele space ebese expect ukuthi ebese sithi kuthiwa waxolelwa uyabe xolelwe umbane engalandanga abantu and thina lalapha sisizwa sezisizwa kungamafungafunga ukuthi ukhona.
osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Sinesimanga kakhulu ngokuthi upresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakutshelwanga singakwazi. Okusingalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo, abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basurvive labesibhedlela. Amanzi into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho. Kodwa kuba khona kwakhe lapha besifisa ukuthi ngadlayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuleze kungananani, bahlangana naziphi izinhlupho, ukuthi konke lathi sikwanise ukuthi simtshele babekwazi ukuthi kwinokusikhathaza.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli zindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology i-SITE oyintatheli zindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle kwe-State House lapho okukade kusenzelwa lomhlangano, amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside kobulawayo, esesiwe kuhlangothi olwe-law and order kodwa kungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho, ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala kwazakale ngumuntu wonke, kungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu, beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende uthi indizamtshina ezine sezithwalele uncedo lokudla lemithi abanye beSkyline eChimanimani kulandela izulu lesiphepho esigabeni seManicaland elibulele abantu abalikhulu lamachumi phose amane i-139 njalo ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende luthi enye yalezi ndizamtshina yenkampani yeMaz ihambise impahla esibhedlela seNgangu leseMtambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona, njalo kule mota zokuthwala abagulayo ezama-ambulances ezine eziphathisa kulumsebenzi. Uhulumende uthi okuhluphayo ukuthi akulamanzi edolobheni leChimanimani kanye leChipinge ngenxa yalomonakalo. Uncedo lwempahla ezivela eTanzania lubikwa lufikile lamuhla eManyame eBase, njalo isigodlo seChina eZimbabwe laso sinikeze impahla. Omunye wabaqoqa uncedo kobulawayo umnumzana David Coltart uthi imota enkulu ethwele impahla ezijiyeneyo isisukile kuleli dolobho ilubhekise eChimanimani. Umongameli Emerson Mnangagwa ubeseChimanimani izolo lapho athembise abantu ukuthi bazathola ukudla lemithi eyokubasiza. Izimota kanye lendizamtshina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho edabukile kumbe egcwele amanzi kulandela lelizulu, kodwa uhlupho lolu lubikwa solungcono kwezinye indawo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo councillor weSivarasekwa umnumzana Thamsan Ngahadebe.
Yethina saba le meeting eyabizwa ngumeya weHerbert Gomba. Sahlala phansi njengamachairperson amakomiti onke esilawo kucouncil, sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders silathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba yimpahla, imali lana ukuthengwayo ukuthi sincede labo bantu la kathesi ulabantu siyafaka kuma group ethu esilawo ama WhatsApp abanye kuma street meetings yakhuluma nalaluphupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe etimani mani kwenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo noma ukuthi siba direct sibancede abafuna ukubuya njengeline yeparty siyaba director sile party office ebamba konoko abafuna ukubuya njengeindividual siyaba letter lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo lawo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale.
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okune okubuye through abantu abakuphathi njengendlela engiyitshoyo kuma group yethu. Sokukhona mina ngikhuluma kanje ngikukhathela okuwedivareseko. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku group yethu esilayo silothiwa ngumatibiri oku office yethu eMorgan Tsvangirai House ulabo ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla oyayefuna ukuthi afake layo uncedo silama mayors from just like Mutare la Masingo lekwezinye indawo through our councillors noma through anyone of the party executive our hierarchy.
Alo ke ngokansela wedzivarase kwa umnumzana Thamsan Ngahadebe ubexoxa icingweni le studio 7 eseHarare. Lokho sikudaba lunye omunye wabafele engozini yezulu lesiphepho leli ngumfundisi wesabatha umnumzana Nicholas Mure yena obhubhe ndawonye lomkakhe odabuka eTsholotsho kanye labantu babo abahlanu. Umnumzana Mure ubedabuka esanyathi kodwa ubehlala eChimanimani lapho afikiswe khona ngumsebenzi wobufundisi ehlala lomndeni wakhe. Ngokuswelakala kwenhlanhla babhubhe umuzi wonke. Isidumbu sikaMure esomkakhe lezabantwana ababili zitholakele kodwa kusilela esomntwana oyedwa. Imuli zabo ziphakathi kokudinga. Sixoxe lesihlobo somndeni lo unkosikazi Solinda Atalia Ngwenya wasichasisela okuningi ngosizi olubehleleyo.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela eThimanimana, umuntu obesenza umsebenzi ngokuthumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho ukuthi ukuthi uyakhile. So kutsho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo bhuti bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho Mari Mdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2. Selusizile kakhulu ngendaba eyenzakileyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebetshonile labo sebeyisidumbu.
Ye, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethi bebangakangcwatshwa. Indawo lapho abatholakale khona kulezi ndawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngayo. Kutho ukuthi bezilindele ndlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapho abagcine sebethola ke abantwana adi bengakwazi ukuthi belabo. Maybe ngadi kuphuziwe adi kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe. Kodwa-ke hhayi babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ubedabuka ngaphi ngokuzalwa njalo khonale eManikaland ubekhokhela iphi inkonzo?
Ubengena ibandla leSabatha, i-SDA, i-Reformed Church, labana abamaSabatha angadli inyama. Yiyo ibandla lakhe alingenayo, yena ekhaya kusesanyathi. Unkosikazi wakhe ngowetsholotsho edlanini, uphuma eKhankhane.
Igama likamalume njengomuntu obe ngumuntu ongumkhokheli ungathanda ukusazisa lona.
Nicholas Mure.
Nicholas Mure.
Mure eh.
Alo ke ngonkosikazi Solinda Athalia Ngwenya ongomunye wababhujelwe isihlobo esihlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Lokho sekudaba lunye izizalane zeZimbabwe ziyaqhubeka zihambisa uncedo ebantwini abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai bekhuthaza wonke umuntu olakho ukwelula izandla ukuthi aqhubeke esipha ngoba kungumlando womuntu wonke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umonakalo obangelwe izulu lesikhukhula sika cyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe isibonelo sothando langozwelo olabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqe ukubuthanisa uncedo lwempahla ukudla lemali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedekelele iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho olwedlula uthando njalo uma abantu bezimisele balakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ebibuthanisa uncedo lolwenkonzweni yePresbyterian Church emzini weHighlands eHarare namhlanje emini bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana namarori namakhombi ukuthi ziyephiwa labo abasetshimanimani. Ezinye indawo ezifana le Rotary Center lasezitolo zeConnect bekuyisiphithiphithi uzulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo isakhamuzi seHarare omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa lokulayitsha izimoteni uthi udubo osolukhona yikusilela kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokunengi okumele kuthwalwe.
Lo sesithumezile izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla amathindi lamasepa kodwa kukhanye ngani uhlupho olukhona ngole-transport ukuze luyefika khona ngale. Ningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe yikho besesivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches.
Abaningi bathi isenzo somusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazwe bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambeni njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi ungwayithi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engekhoyo lapha elizweni. Inkokheli yiyo exeganisa abantu. Inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki, abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siya kutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyatshengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile, asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancitshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguta laye oyizakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzeni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzeleleyo ukuthi kungela politics izinto ziyahamba sibili. Abantu abahluphayo bona labo ama-politicians udubo lolu lwathi lusiba khona. Ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule abanye abangelandaba lezinto ezenzakalayo.
Umnumzana Blessings Thole esinye njalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhathi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
Hawu uzulu weZimbabwe utshengisa ukuthi kubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane isihlobo sakho. Ngakho-ke abantu abaningi baquqene endaweni ezijiyeneyo sibili baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu mbisifiso sethu bekuyikuthi ngabe kuthiwa la uhulumeni wagijima ngesiphangiphangi ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi abanye bengalahlekelwanga impilo.
Kusenjalo imbiko evela kuhulumende ithi sebelikhulu lamachumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu duwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Akuhlelo lwe-Live Talk oluphathelane lendaba zabesifazane olo-Women's Roundtable lamhlanje siqhubekela phambili ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Amanyathelo athethwe inkokheli yezombusazwe ekuphathiseni lokududuza abathintwe ingozi yezulu lesiphepho icyclone Idai sokudale inkulumo. Abanye ngabathi uMongameli Mnangagwa wasukelani wayaphetheya ngesikhathi kuzavuka kusina leli zulu. Kanti ke abanye ngabathi ukuya eManicaland okwenziwa ngumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kwakuyikufuna ukuzibonakalisa nje kuphela. Abanye njalo ngabasola uhulumende ngokungaqambi amalanga okuzila elizweni kwehliswe amafulegi njengalokhu okuhlala kusenzakala nxa ilizwe liwele yingozi elingana lale ekhona kumbe ukufelwa ngabantu abaningi kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Angliston Sibanda endawonye lelunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule oyibandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelele ukuthi uhulumende uqale uhle masinya uphangile ukuthi akhangele uduko lolwehlele abantu eChimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimbulo ezilahlekelweyo. Bese ngisithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha, nginyananzelele ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezinye zihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umengameli athi kumele agijima ayefika khona ngale la ahlanganise lo hulumende wakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kathi sembona ezombangazo ziyangenangena, abathi bethi ye umongameli kuyangaphi, ye kokunjaninjani, izinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi abantu bayasola nje yonke into besisole besola, kathi ingani kubo amazweni yangithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kube labo hurricane labo bani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi ngathi sikhe sayehla kathi isiyabe singaphendlu kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawule la?
Okokuqala ngithanda ngikhalela izimbulo ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo nabalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kakusonto emnandi. Ngithi mina sisizekani sikwenza kwenkosi, kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule, ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala. Yeko kuyenzakala, kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezilezi zinto i-disaster management, sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ine-problem. Umkomo okhokhela i-CV protection unit uyikuthiye kufikisa ikhiyona ube ngena budget, i-CPU ibingena sente eyokuthi incedise abantu. Iviki yonke kuthiwa i-cyclone yeza, i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulo lutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evacuate-wa.
e-America kungathola i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa, i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawuli, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle ukuloko kuthiwa ngesilungu i-response?
Njalo ukuthi ngithi asikhangeleli-ke ngaleyi ndlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe esenemva kokuthi zokubele umonakalo, kodwa-ke abantu phela i-blames ngeke siyise kuhulumende kumbe siyise kakhulu. Mina ngithanda ukuthi ngithi abantu ugatshalolwana lwe-risk protection olumele lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke, luhlale lulungiselele. Ngiyavuma khonokho. Ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-osayiniweyo, makungabi ne-blame kakhulu ebakuhulumende. Hulumende athini thina kube izigaba ukuthi i-province enje, u-provincial administrator besebuthongweni, le-team zakasebenza labo, labo bani bani, labo bani bani, abanqabehle. Let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo, kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje, uhulumende kunje. Kodwa khonokho okunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu, ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kusehlizehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini, okunye abazenzele ngale ndlela ngale ndlela ngale ndlela. Noba ngisitsho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu njabo America anothe kakhulu ale nto yonke, kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Enye into futhi kade inanzelela mina, nami nginje kade ngingathembile ukuthi engxe kungaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ithatha abantu and ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Baba Gawule, ngicela ungivumele ukuthi mina ngicela ukuthi uminister we-local government a-resign umsebenzi, ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo lo-province administrator abalali abahambe balale ebuthongweni, ima-department isayelihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu, basigcina si-up-to-date ku-cyclone nazo cyclone nazo, kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-ed. Mina uminister we-local government lawo-provincial administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi basalile bekela abantu bonakalelo abantu babo. Okwesibili, ngicela ukuthi into kule babugawule, i-disaster iyenzakala emazweni, kodwa ilizwe nelizwe ukuze li-avete i-disaster kumele istrengthen into ethiwa i-community capacity, ngoba i-disaster ingehlela endaweni kwe-community is already vulnerable, yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambise e-America kathi ngaso zibe ne-impact ebenayo lapho. Kanti kuthini ukuthi njengohulumende sike siye investe ku-rural amenities, kuye kube ne-housing plan, standard housing plans in the settlements are organized emakhaya.
Hello-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF, umnumzana Believe Gawule.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza. Bemalu Hey, look, and the jala.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangene labenhlanganiso ezizimeleyo kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwaphindwa kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Sibe lengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho lescyclone Idai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwamanje sendichiya kustudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.